Vanenge vachiitaka vanenge vachigadzira matesti esentaleBP. Vakatanga kuuya kuno kuhospital 2006 and vanenge vachingotadzikavano vedu vanenge vane matesti esentaleBP. Vaichimboita 2 weeks, zvato zvimwe zvangu vakuita 1 week. So this week each day vanenge vachiita about 8 cases a day.
Munoona zviri nyore here kuti madzimai vauye nevana vavo kuti vaitwe maoperation akadai? Tichiona kuti munyika vanhu vanogara vachingotyawo zvavo nyaya iyoyo yemaoperation.
Zvanzi nyore sereki nekuti zvine izvi vanhu vakawanda vakuziva nezvechirongwa izvi. It has been going on for quite a while. Saka you find kuti pavanodzoka vanonge vatopa vamwe screening day yavakatouya vachitoita. Vakatotadza kuita vamwe vana, vakatosiya vamwe vana fisi. Saka vanhu vakawanda vakuziva nezvechirongwa izvi.
Mubereki angaziye sei kuti mwana wake ane cleft palate kana kuti chirwere ichochi?
Pane mapostas anoiswa kumadistrict hospitals kwese kunotumirwa kumaareas, kumadifferent areas, kumadistrict hospitals, maprovincial hospitals, macentral hospitals. Information iyo ndeinozodistriswa kune vanhu vari kumamisha, ndo vanozonindikira vanozoidentify vana ivavo vane maproblems ivayo vanozotumirwa kuno kuHarare Central Hospital. Pihwa date yekuti musi wakati vanonge vari kuno, kumusi wakati voskrinwa, musi wakati vanosvikirawo kunoku. Normally vanotanga varipiya matest lead. Palate ndeyavanozoita iti 2. Lead yachona inyaya yekuti cosmetic, kuti muromo antinenge wakashama, havaiti macleft lead and palate. Saka they did the first operation is just the lead. Saka vaya vanenge vaine 2-in-1 is men anenge ane cleft lead and palate. They do the cleft lead first and then the palate when they return to Zimbabwe the next visit.
Operation iyi inoitwa pachena here? Uyezve dai vanga vari kubhadhara vabereki vainge vachizobhadhara mari yakawanda sei?
Operation iyi ndeyemahara, hapana kana chavanobhadhara, zvese ndezvemahara. Roughly inenge iri kuma 3,500 to about 4,000 US dollars.
Saka munoona sezvirongwa zvakadai zvichibatsira here nyanya vana vari munyika vakatarisana nezvirwere zvakadai?
Zvirikubatsira vana vedu vakanyanya sereki, nekuti tine vana vakawanda sereki vane maproblems ivaya munyika medu munomu akawandisa zvisingaiti. Zvoto tinotowanawo mwana kubva kunanafela bhusi vana hobho from all over vari zvekuvabatsira zvekuti pamanotokura munhu anogona kukura achifunga kutizo nekuti akaroriwa kana kunde zvekumusha kwavo, but paanozouya oitwa procedure iyoyi nekuti hapana mamwe magadziro akugadzira problem iyoyo tichengeta neoperation. Saka zviri kubatsira zvisingaiti.